Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Bhiri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarungwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti haripokane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vavandudza bhiri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza bhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achachidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita bhiri iri vachiti ravewo kuburisa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas Valizwe Jamela ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminista pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina, pane zvimwe zvatizvisingagutsikane kuti zvitsanangurwe zvinongosara zvisinganzwisisiki. Chisomuenzaniso, hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minista zvinhu zvizhinji zvavaisa vatombotibata tisina kutombotarisira, zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minista kana rejestra asavandise, zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiro asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiri iri rikapasa sezvariri, vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukana zvekuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bill iri sezvakamboitwa naMugabe, asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. saka mukana iwoyo waita mushoma zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yamunangagwa yakutoitira vagari venyika nesuwe civil society nema trade union nema church kupfuura zvanga zvakaitwa navamugadzi
vachinyora mubepa nhau reSunday Mail masvondo adarika vamunangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaprosper mutseyami vaudza studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri
hazvisi zvinhu zvakanaka takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro kuti zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu ichifamba tichishanda mune zvakanaka
asi vanokokera nhengo dzezanu PF National Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira
idambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati
vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nhasi vanga vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikopstu rekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare nemasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vachaungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi vachiratidza kusateerera vanovatungamira vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikopstu vachausi chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakawana kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa muzuva ranhasi vaateerera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nokuti vashandi vehurumende igadlezi kuti vachazowana mari. Nyaya yemweya wouori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori uri imomo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzorere padzadziri kubva 2018 asati asvika. Varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamu kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorerwe. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa chiripo ndechekuti vanoda makuhearing poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatewo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
Nyaya yemassive severance inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri panegotiation table navo. Ndizvo zvandakavaudza musi wandakasangana navo, vari maunions ese akabatata. Tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera. Saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuita stay away, yekuita strike, taenda pakunge tichitaurirana nekuti ndo zvatagara tichiita.
Nekune rumwe rutivi, vashandi vehurumende vanotiwo hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita kunational joint negotiating council, uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana, vachazokanda mapadza pasi zvachose muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumwe mukuru wemapurisa, Assistant Commissioner T. Mushoriwa, vanonzi vari kuboka reCID, vanyora tsamba iri mumaoko eStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, vachiti vatanga kuferefeta nhengo yezano PF vaAbuton Mushayanyika. Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri vezano PF paRampopo Hills kumberengwa, uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri vezEC neveNPRC, asi vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mifunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira, ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu atibetsere, nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen eZimbabwe, nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno, uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika. Nyika ino ndeyetu tese. VeZanu vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu, and they cannot wish us away. Saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe.
Nechikonzero cheivasizivi?
Nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achitretena life of our president, and aizotete anaye kumatare manje. Anenge asina vanhu vese vaangatinavo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka. Nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership. Ndo problem yeZanu, ndo quality leadership yatiri kuwana from Zanu. Vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika, kwete kusera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu. Politics is about exchange of ideas. Zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire. Ndo zvinotarisirwa, kwete kusera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu. Kana une maideas ako huya kumberi umapresente. Patizani yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yangu yellow kwese kwese. Saka ndonyaya dzatiri kufambira, ende tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndokumapurisa yatinoti citizen arrest.
Nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare izvi vasizivi?
Tingaregi munhu achiita mbomupengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu, because life is sacrosanct. Hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira. Let us differ with tolerance. Let us differ with dignity. Ndo zvatinotarisira.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Thank you. vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunuwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete sundorapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishe bota vanoti varwativenga Maroi, varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimoti Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yesu vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachiratiwa. Tine tarisiro yekuti avanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzoro vati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini nokwamasimbe kana kuti kwapanhope kuchipanza kana kuti kwacherechere mapere arura zvachose zvokuti tina rugare. Takaganhurana nachisibota pane Rwizi kunonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vava kutorumwa ende takutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dheni mugoteera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunuhwa vaEdward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri takutova upenyu hwedu hwatovapa nzvimbo zvisingatomboiti tikutotya idhenda vana vedu vachibva kuchikoro nekuti ari kuonekwa idhenda masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvo National Park. Vagari ava vakaita savaLand Mompindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikava izvi zvava kurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisaurayi vanhu nezvipfuwo kuzaka neMwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashefarawo vati
tichiripo hatiuzivi kuti vakawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka reFauna and Flora Zimbabwe kana kuti FarFloZim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadza kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimparks yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokere kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu 40 vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kuMiddle East dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti trafficking in persons report mwedzi uno richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura gweta mubazi rezvemukati menyika amai Priska Madzivirire vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanya-nyanya pamaredhiyo pazvivhiti-vhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedzi kuenda kunyika dzakaita sanaOman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachinge vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kunoita mabasa ekuvatiswa nevarume vasina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaizvo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapo vari munyika dzakaita sanaOman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti tigone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vanasikana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kucharapa yambutso nepfundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira agriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwava kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa, vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCOVID-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vatora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya paAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. Valavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumavirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saloon yandakavhura inoti Golden Hour Saloon. Matinotengesa imo mabrasileti ye, madouble drone nemaperuvian ye. Saka tinotenga vhudzi iroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki tine vatsikana vanondibetsera. I think vanokwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa-pisa mawiki tichimagadzira. Tozomaisa papeji yedu yeFacebook kutanga kumatengesa.
Saka mawiki iyoyo mune muchitengesa mari imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price yatinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Takaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafariri zvekurukwa musoro vakungofarira kupfeka mawiki saka ndozvatakasvika pachitanda chokuti ngatidini ngatigadzire mabrazilian wekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibriche unokwanisa kungoichinja unokwanisa kuichena zvese zvaunoda unokwanisa kuita nayo nekustaila even malace front.
Zvinhu zvamaiita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Takatanga ndichiita kuZimbabwe but kuZimbabwe taingoita zvekungoruka ari mabraids nezvimwe izvi pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemawisi saka brand rangu charakanakira futi kabhozi ndinooda mawiki acho kuChina handimatengi munomu emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti saka ndinotooda kuChina ndinotomamirira obva azosvika ndopatinozomaprocesa tichimagadzira tomatenga ari mabandos kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawiki.
Zviri kutambirwa sei nemacustoma yanyu uye macustoma yanyu vanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maani macustoma vakangosiyana siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso makasoma vari kufara zvisingaiti bhozi vamwe vacho vanokuprefera kuya kusaluni kani panika vachinji vanogara mupretoria kana kuti mugauteng then tine maclients akawanda amwe acho ndeye kunana Eastern Cape Cape Town kwakangosiyana smatima naese nyika muno muSouth Africa tinosupply.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havafariri kuzviita kazhinji kacho vanotoprefera kutenga maweeks ya kune vanhu vekunze ndisingazivi hangu kuti why but vanoprefera kutenga maweeks ya kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera vakanditeerera mabasa emaoko ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika basa rangu riri maoko zvandichangobva nazvo ndinongoenda nazvo iro ndaenda kune imwe nyika ndongosvika ndichingovhura kuti saloon saka at least ukaanatso kugonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Zviwayo Chikerema vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheDiaspora Forum na 8 PM apo tiri kuita hurukuro nezvisarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye inyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemitemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunyuta nemari yemihoro yavari kutambira. Mapero orura kumasvingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo zvenguva ino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.